Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weState House muHarare, mushure mekutambidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mapepa avo ekushanda zviri pamutemo semumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Tremont vati nyika yavo yashandisa mabhiriyoni anodarika mashanu emari yekuAmerica mukubatsira Zimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana, uye rubatsiro urwu rucharamba ruchienderera mberi.
Our goal here in Zimbabwe has always been, and my goal is to continue to support Zimbabweans.
Isu seAmerica takazvipira kushanda nevana veZimbabwe kuti vave neutongi wegutsa ruzhinji uye kuti vazvipundutse. Ndizvo ticharamba tichibatsira hurumende yemuno munyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzeupfumi nezvimwe.
Amai Tremont vatiwo America inoshora zvikuru kupfurwa kwakaitwa vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mugovera wadarika apo vaive pamusangano wekutsvaga mavhoti esarudzo dzichaitwa mumwedzi wambudzi wegore rino kuAmerica.
And we agreed that political violence is abhorrent.
Tinozvishora zvikuru zvakaitika kuna vaTrump. Mirizhonga haina kunakira nyika yedu yeAmerica kana nyika ipi zvayo pasi rese.
Amai Tremont vazivisawo kuti nyika yavo ichatura mashoko mumazuva mashoma ari kutevera erubatsiro rwaichapa mamiriyoni evanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Kunyange America yavimbisa kubatsira Zimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana, kunyanya mune zveupfumi neutongi hwejekerere, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati kuti Zimbabwe ibudirire, zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvinonyanya kukwanisisa izvi.
Nyika ino inotongwa, inotungamirikwa nokunamatigwa namaZimbabweans. Vamwe vese vanotibatsira pazvenge zvatinenge tiinazvo maerano nekuti tinenge takoshesa chiitiri isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Mukuru wezvekufambiswa kwebasa musangano runoongorora zvematongerwo enyika reproject 263 vatafadzwa Mavhunga vanoti vane chivimbo chekuti amai Tremont vachasimbaradza kudyidzana kweZimbabwe neAmerica.
Vari kuuya vakatakura unyanzvi uye ruzivo rwakawanda pamusoro pedunhu rinore kuAfrica, uyezve munhu akamboshanda mune dzimwe nyika dzinodyidzana zvakanyatsonaka neAmerica dzinosanganisira naUkraine nanaSweden nanaCyprus. Zvichatibatsirwa seZimbabwe kuti tigogadzirisa ukama hwedu neyekuAmerica, avo vanokontrola zvakawanda pasi rose.
Zimbabwe neAmerica dzinogara dzichinetsana nenyaya yezvirango zvakatemerwa vatungamiri vezanuPF vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kumbunyikidza kodzero dzevanhu uye huori. Asi hurumende yeZimbabwe inoti vamwe vavo vekuAmerica vakabayiwa panyamanete nekuda kwechirongwa chekugova minda chakaitwa mugore ra2000. Vanoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vachishanda nesangano reZimbabwe Institute of Diplomacy vavhovha chikanda vanoti havaone America ichisuduruka panyaya yezvirango zveupfumi nekuda kwekuuya kwaamai Tremont.
Isina Americans namaAmericans neproblem yedu yema sanctions. Saka zvinotora nguva kuti maAmericans vachinje kufunga kwavo nenyaya yemasanctions. Asi sokuona kwangu Zimbabwe namamwe maAfrican countries vanopiwa masanctions namaAmericans vanoramba vachienderera mberi zvisinei namasanctions iwavo.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuedza nepese painogona napo kudyidzana nenyika dzakaita seAmerica.
Takatarisa Zimbabwe tiri nyika duku duku uye hatikwanisi kuti tirege kushandidzana neUnited States of America panyaya dzeupfumi hwenyika, nekuti United States of America inyika hurusa ine upfumi hwakanyanya, uyezve zvakakosha kuti Zimbabwe ive neudyidzano hwakanaka nenyika iyi. Kunyangwe zvazvo tisingarevi kuti ngavachisiyana nenyika dzinenge ana Russia nana China.
Ukama hweZimbabwe neAmerica hwakatanga kuenda kumawere apo Zimbabwe yakatanga kutyora kodzero dzevanhu zvemhando yepamusoro muna 2000. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.